A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on June 20th.
Ms. Jonga Kandemiri with my colleague
Chris Gande. Yes, Jonga. Tonight on Live Talk, we are talking about the ban of the use of foreign currency and the reintroduction of the Zimbabwe dollar that was abandoned in 2009 due to hyperinflation.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave from Monday through Friday at 8 p.m.
And remember that on the internet you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
Yes, Zimbabwe, thanks once again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about the abandoning of the use of foreign currency.
In 2009, Zimbabwe adopted the use of the US dollar, the South African rand, the Botswana pula, and other currencies.
However, on Monday, the government gazetted a statutory instrument reinstating the use of the Zimbabwe dollar and banning the use of foreign currency for local trading.
The diaspora has faced the new regulations with speculation, even though their remittances are still being issued out in the United States dollars.
To those in Zimbabwe, are you receiving your remittances from the diaspora in United States dollars or Zimbabwe dollar?
To join the show right now and tell us about these changes, please call us as we are waiting for you. The show is yours. And please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndewele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly on +1 202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, +1 202-619-2077.
Hongu vadiwa vateriri ne vatariri. Namba dziri kutaura nemumwe wangu na Chris Gande, 001-202-619-2077. Makangobaya idzodzo tobvata kufonerai kuti mupinde muchirongwa. Nhasi tiri kukurukura nezvemutemo mutsva wakadzikwa nemusi wemuvhuro ne Reserve Bank, wakaziviswa ne Reserve Bank of Zimbabwe, uchinzi Statutory Instrument 142 of 2019. Mutemo uyu uri kumisa kana kurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Tinoyeuka tose kuti muna 2009 Zimbabwe yakadzikawo mutemo wanga wakubvumidza kushandiswa kwemari dzekunze, ndafunga dzaidarika gumi kana dzaasiri gumi nerimwe chete. Dzaisanganisira mari yekuAmerica, US dollar, inoyanga iriyo pamusoro munyaya dzemashandisiro emari dzekunze, koita British pound, koita Botswana pula, South African rand, nemari dzakaita sana Indian rupee nedzimwe dzadzichinzi dzinoshandiswa mumari dzadzichibvumidzwa kutambirwa munyika. Asi kubva nemuvhuro, mari idzodzo hadzichakwanisange dzichitenga muZimbabwe. Asi dzichiri kushandiswa nemukana wekuti mukatumira hama dzenyu mari, vanonzi vanonopiwa mari idzodzo kunana Western Union nemamwe manzvimbo dzinoshandisa kuti munge muchinotora mari, matumira mari. Voenda nadzo kumabhanga kana kumabureaus de change kwanonochinja, wopiwa mari yemunyika wozonotenga. Asi hanzi zvakaitawo semitero mimwe yekuti matenga chinhu kunze, vachiri kutarisira kuti munobhadhara nemari yekunze, US dollar, kana kuti kana muda kutenga matikiti endege, munotariswa kutenga nemari yekunze. Saka mari yekunze ichiri kushanda, asi mbvunzo wangawo nevanhu vakawanda vari kunze kwenyika ndewekuti mari iyoyo kana taitumira kumusha ichiri kuwanikwa here, iri muUS dollar sezvatava tichitarisira. Vakawanda vatataura navo nhasi vari kuti aiwa vakwanisa kuwana mari dzakatumirwa nehama neshamwari kubva kunze dziri muUS dollar. Chasara ndechekuti vazoendawo kumabhanga onoona kuti yavanozenge vachinja vachiwana ichatenga here chinhu chaachitariswa kunge dai chaachatengwa muchishandisa US dollar. Ndezvatichada kuti tikurukure tichinzwa pachirongwa, Chris.
Yebo Jonga, labalaleli siyadivana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwemali. Siyazi ukubana kusukela ngomvulo uhulumende uthena imali esizasetshenziswa ezitolo sokuzaba lidola leZimbabwe. Siyazi ukubana lilelinye igama ibond phela. Yilo lisasetshenziswa eZimbabwe. Kunjalo ke abantu kodwa kade bengazwisisi ukuthi kuhamba kanjani. Lakathe sabazwisisa abaningi. Umthetho lo ungani kukhona okuningi okulokho abantu besafuna ukuthi bakuzwisise. Okufana ke lokuthi ungathunyelwa imali nxa usekhaya ivela emazweni. Imali yakhona uyayiphiwa uluhlobo bani? Hayi, esesixoxe labo abathunyelwe bathi bona bayithola i-United States dollar, i-Greenback, ethiwa i-USA ngabaningi. yiko ke esixoxa ngakho Jonga lamhlanje sizwa kuthiwa sesilomnxuswa wethu oqakathekileyo esinxuse lamhlanje ke Isabel Judith Dlamini, siyakwamukela kuhlelo. Yebo Madlamini.
Yebo Olinjani baba.
Siyaphila. Siyakwamukela kuhlelo ngilomunye wami lapha uJonga Kandemir. Jonga.
Yes, welcome Miss Dlamini.
Ngiyabonga.
So uzabamba indimi zombili yini isilungu laso siyangena.
Is that Leshona? Speaking in English, yes, if you can understand me.
And Shona.
I can speak English if you want me to speak English.
We speak even Shona if you can.
Kana mishita uti nditaura, inotaura.
Kana sign language, futhi. Thank you so much, tinotenda.
Nenu ondi notenda au.
The first question siyaqala ngesilungu sizathi sesibuya kulimi lesiNdebele. Can you tell us Ms. Dlamini, what has been your reaction after hearing about this new statutory instrument that makes it illegal for people to use money other than local currency to buy within the country? Of course, if you're buying an airline ticket and so forth, you are allowed to use the foreign currency. But what has been your reaction after hearing this?
It's really difficult because even right now, we still want to send money. Like, for instance, I'm building, I want to send money. But like now, if they say that, you know, they can't use the U.S. dollars, it become like an obstacle. Right now, my brother is seriously ill, and then I've been sending money. But right now, if they say that they can't take U.S. dollars, it's a challenge, it's a stressful situation. And then thinking about our family back home who has been really struggling, and then it's really difficult because we are here to support our families. But if we can't send money to them, and then even right now we don't have confidence in this new currency because we don't know it, whether they will say 1:1 like they said before. Maybe it's not even 1:1. So I think it's really difficult time at the moment.
Tichitarisa nyaya idzo dzemari vazhinji vari kunze kwenyika vanga vachitarisira kuti ukatumira mari US dollar tombapa semuenzaniso kana kuti British pound asi kumusha ichizotorwa iri US dollar. Zvinhu zvaunga uchitenga unga uchikwanisa kutenga zvinhu zvakawanda. Tiri kunzwa izvinezvo kuti mitengo inenge iri kutengeswa zvinhu iyo ine mari yemunyika mitengo yakapetuka zvakanyanya kana kuti yakakwira zvakanyanya zvekuti chachitengwa ne US rimwe chete dollar rimwe chete kuti uchitenge kana dai tikati nhasi rate yanga iri 1:6 uchitenge ne 6 RTGS dollar kana bond chine chakuita kana $12 munoti nekuzokwidzwa zvakanyanya kwemitengo uku.
I think he uses Zagaoma because Banoti Banoenda, Mangwana Chinchinenga Chiri dollar, Mangwana $12, Van Marivano wanted. Saga is Stenga Chita Chiri Stepo. I think he uses Ruto Kangani Savan and Sol.
Zagaoma, Chokwadi. Kunzi Masibili.
Yes, you know, Kunoko Tafira. you know, because in Nina, I'm the Bradford chair, lady community. Tafiro ikoko, like one of our members, baro genda gumba. Even yes, no, tota kuti tunachinenge chifandra kuenda gumba. Saka zvinhu kana zvadai so, zvotonetsa, zvotonetsa isu kunoko, chinetsa vanhu kumusha as well.
Manje, nxa usithi kuyahlupha uya uthi kuyini kakhulu okuhluphayo njengoba kuthiwa khona lingahamba le mali khona ngale kumbe ngama pounds lafika liwatshintshe.
Singafika siwatshintshe nxa sesifuna ukuthi sibhadale abantu nxa sebefuna ukuthi bebhadale abasekhaya. Ngoba ama-colleagues ami kulama-colleagues ami abasebenzayo abanye basebenza ebhenki barhola ama 500 bond. Bengayitshintsha i-500 pound le $75 but nxa sebebhukhi ama-flights kuyafana ukuthi bebhukhe ngama-US dollars so ukuthi nxa besithi ama-US dollars abantu bazawabona kuphi.
Okay, hayi kunzima kakhulu. Ye, sikhuluma nje siyazisa abalaleli ukubana
kulothi phe Zimbabwe Warriors ne Uganda Cranes mutambo pari zvino uri pamangange 1-1. Ndinoimba kuti pane ma minutes angaita makumi mashanu nemana 54 minutes dzemutambo watambwa. Tingati va musecond half asi zvinhu zvinenge zviri kuti zvikaenda zvichienda uku vakawanda vari kutarisira kuti Zimbabwe ichakunda zvinove zvandiri kutarisirawo ini nemumwe wangu Chris kunoku.
Ye, chonga siyatemba kakhulu kuti kuzava njalo. Ye, sibuyele kuwe Madlamini. Ungasitshela ukuthi wena ngodaba lona lolu olwemali ikakhulu njengabantu bayithole njengoba ungumuntu oyakuthumeza ekhaya, akusitshela ukuthi wena obathumeleyo bathi bayithole njani?
Ngalo ngaleyo umvulo lo oqalisileyo kathe sibe ngakwazi ukuthi kuzaba njani, but lezi nsuku ezidlulileyo bekulula ukuthi ithumeze ku-World Remit ngoba ngikhaya kuselupane. So abazali bami baselupane, lo baba omdala lo baba omncane yabona ingxenye ulalele kathe usecholojo. So abantu ababesemaphandleni kabayenelisi lokuthi beyithathe imali yakhona lapho kumabhenki, amabhenki akhona bengela mali beze behambe koBulawayo bethi bangayithatha koBulawayo nxa sephendiwa ngapho ingama-US dollar, lakho bekunzima ukuthi bebuye bethenge ngoba abantu bebesesaba ukuthi bengalitshintshi i-US dollar libe libhondi. Ibhondi kusasa liyawa insuku zonke liyawa. So ibhondi lakhona kalithembekanga la. Ngoba namhla into kungathiwa i-10 bond ulitshintshi i-US dollar kusasa into leyana yabe siyi-20 bond.
Jonga.
And also, Ms. Lamini, many Zimbabweans in the diaspora, they have properties back home. And in this case, rentals will be in local currency. What do you make of that?
I think that would be really difficult because I know one friend of mine that is here. She has properties back there, which means if she changes money, that's really nothing. It's really difficult. It's like all those things, they come to nothing because if you change that money, it can't come and help anyone here.
Mm-hmm.
Or at least those houses, they are more expensive.
Mm.
So for them to change the money and bring it here in Britain, that's really a loss.
Mm. And also, I'm not sure whether people will be allowed to send out US dollars from the from Zimbabwe, from the country.
That was banned
a long time ago.
Mm-hmm.
And you know, I was just Davunza Muzare, Isabel Judith Lamini, vanoe sash garwe Bradford community ku United Kingdom. Nezvekuti vakawanda vari kunze kwenyika vane dzimba dzavanga vachirendesa kana kuti dziri kurojeswa kuZimbabwe. Tinoziva here kuti kugara nekugara vazhinji vanga vachipiwawo mari dzemaRTGS nemabond, asi iye zvino sezvo wava mutemo wekutongoti hapana anonga achichaja rendi nemari yekunze, zvaakureva kuti vese vane mapropati avo vanenge vachitariswa kupiwa mari yemunyika. Zvino kana ukanga usina ari kumusha anenge achifanira kunge achizoi ichinja kuti inge ichipinda ma kushishande ikoko nekuti hauchakwanisa kunge uchiburisa munyika iri US dollar pane paine dambudziko tinoda kunzwa imi vana veZimbabwe vakateerera kuti muri kuzvifambisa sei vanenge vaine maproperty kuZimbabwe makuwana rent dzenyu in local currency RTGS kana bond itonzwa kuti muri kuzvifambisa sei.
Yebo jonga balaleli siyalinxusa ke ukuthi lisitshayele ke ucingo inumber zethu ze WhatsApp +1 202 465 0318 ye lingasitshayela lingasithumela inumber zenu siyalitshayela ucingo ye lilalele ke emsakazweni we Studio 7 Live Talk jonga.
Chris, we are now joined by Mr. Albert Matapo. He is the president of United Crusade for Achieving Democracy. That's a political party and it's a green party. He is based in Sweden. Welcome to our show, Mr. Matapo.
Thank you very much for inviting me into your show. Thank you.
Welcome. My first question to you, Mr. Matapo, is what do you make of the statutory instrument 142 of 2019 that was gazetted on Monday?
Yes, thank you so much for that. I feel that that special instrument, to start with, is not legal, in the sense that to start with, they were supposed to go through parliament, because when they introduced the multi-currency system, they used parliament, and how then could they just come up with a statutory instrument without going through parliament? So, in my view, this special instrument is illegal. That's the first point. The second point is that I feel that still they are telling the nation that they are trying measures to correct the problems that we are facing at the moment in the country. But I can see that these measures which they are putting in place are not the correct measures. I don't know what sort of economics they are trying to introduce, because they are disregarding the fundamentals of economics, the exact measures which they should take. They are not adhering to that. For example, I mean to say that they should address the issue of production, amongst other things. We should produce so that then we can export to get the foreign currency and stabilize our economy. All that has got, there are a lot of other things that hinge around that. And so in my view, this introduction of the Zimbabwe dollar is not going to help, because where by the time they remove the Zimbabwe dollar, the same problem which was faced during that time is going to come, and maybe times two. Yes, in the meantime, there might not be any physical effects as such to the majority of the people, but the rate of exchange is still going to skyrocket. And in the short run, or rather in the medium run, we are going to experience, or we are going to see products running out or being removed from the shelves of the shops, simply because the business people, the people who are running businesses in Zimbabwe, especially shops, they import most of their commodities which they sell. And so they need foreign currency. Yes, the RBZ can say we have got foreign currency, but we know that they don't have. We will never agree to that fact, because if they had foreign currency, then they would be giving that foreign currency to the
business community,
importers of fuel.
Thank you so much. Just stay on the line. Matapo Timbotora Mutereri. Hello? Hello?
Hello. This is Wilbert Mukori here.
Yes, Mkoma Wilbert, how are you?
I'm okay. How are you, gentlemen?
Well, we are doing fine. Where are you calling from?
the UK.
Thank you so much for joining us. You have the platform.
Well, what I wanted to say is that the introduction or reintroducing the Zimbabwe dollar, that had already happened. The really big thing that happened yesterday is the scrapping of making it illegal to trade in any of the foreign currencies. That is really unfair on the part of government, because people, when you are going to trade something, you need to be able to have the confidence that the money you are getting for whatever you are selling will be valid tomorrow. And at today's monthly rate of inflation of 80%, it means every 6 weeks, the new Zimbabwe currency, whatever it is, bond or RTGS dollar or Zimbabwe dollar, whatever it is losing half of its value every 6 weeks. Now, that is very difficult for anybody to do business.
Mm.
That is why people, when that is the situation, you'll find the minute you sell something, you get the local currency. You will try as quickly as possible, if you can, to change them to foreign currency, which is more stable.
Mm-hmm.
In other words, they're now bringing in an additional complication on doing business. And whether we like it or not, the Zimbabwe dollar at the present moment, even at 80%, that inflation rate, that is totally unacceptable.
Mm.
And it is government's responsibility to come up with policies that makes the economy stable and grow and the currency stable.
Mm.
And they fail to do so. And for them to make it illegal to trade in foreign currency, that is totally irresponsible. Particularly since 10 years ago, we went through the same thing.
Mm-hmm.
You know, inflation then soared up to 500 billion%. That means every hour the prices were changing.
Yes.
Some of them were changing by the minute.
Mm.
Impossible to do business. That's why the shops were empty.
Yeah.
Nobody could do any business with any confidence.
And thank you.
To pull people to that same level again is what people are objecting to.
Thank you so much, Mkoma Wilbert.
Thank you.
Welcome. Regai Tore Mwemtere Rariparunare. Hello? Hello? Oh, I think we lost our caller. Mkoma Wilbert, waruti iwo, ushandiswa kwemari. Kwakusiri chinhu chitsva chaichiitika zvava zvatogara zvichiitika kuti mari yemunyika ichishandiswa nokuti kwakuine RTGS ne bond note, asi chitsva chazouya ndechekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika vachiti zvinhu zvakaoma paitori nemucherechedzo wekudhara muna 2007-2008 kusvika 2009 vanhu vaitenge vachishupika nenyaya idzodzo. Saka ndomhamirira aita zvinhu kudzokorora isekoro yatangotenderera.
Yes, penduke kuwe Nkosazana Dlamini. Ukhona ecingweni?
Khona forward.
Yeah, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo lapha elizweni kakhulu khonoko osokwenzakela kwemali lokhu. Kungakubangelwa yini? Kwehluleka ukubusa yini kwababusi kumbe bayenze njengoba sisizwa abanye besithi hayi kukhanya bayenze kahle bavumelane lakho. Wena ukubona njani?
Nambona ukuthi kwehluleka ukubusa ngoba abantu abebebusile izwe bona babusa kudala. Ukuthi amadibha laba badilizayo izikolo abazithisaba zange bakwanisa ukuthi bebuye bezilungisa. So ngani bayekela abantwana abancane abanye abantu bamanye amaphathi abo yabancedisa. So i-pride lokuthi becela uncedo bebuza okunye abanye abantu bebancedise. Lokho ukuthi bebebuya besenza into efana nayo ngiyabona sebehlulekile. Ngiyamkhalela uZulu osekhaya, thina singapha siyadla but yeva kithi ihlobo zami ziningi zilalele kuyasihlupha lathi ngapha abantu balala bengadlanga abantwana bagwanisi kwesikolweni ngiyakhulekela ukuthi uNkulunkulu abe lathi abe leZimbabwe asihawukele ngoba izikole ezasalayo zayakhiwa ngamakhiwa thina sakheni kube siwakhileyo owethu umbone i-vision ngathi i-leadership kayila vision nganibale vision even last that encourage abantu ukuthi singaphandle kufanele sibe le vision umuntu olalelayo kufanele ebe le vision yes usesibona ukuthi abakhokheli bethu behlulekile but thina esingaphandle i-vision esilayo silani wonke umuntu athe sosebenzayo ule vision bani kusasa ngoba kube lokho siblame abantu but thina kufanele lathi ukuthi sibone ukuthi kusasa nxa sibuyele ekhaya ngoba lokhu kuzadlula kulanto abadala ukuthi ongapheliyo kuyahlola but ukuthi nanxa sembuyele ekhaya ngizancedisa njani ekhaya.
Hayi, siyabonga ungayalo lokhu ubambile ucingo khonapho siyaphenduka kuwe njani.
Yes, tinemwe mthereri Chris. Hello.
Yes, makadini.
Takasimba ndiyanawo.
Ndiyozi Gavure.
Ba Gavure, makadiwa Gavure.
Ndiyo simba makadini yo. Varume nyaya yandoda kuti mishe mundariro ka. Ndeyo kuti vanhu vari kuti kunyika kuite foreign currency shandi. Not currency. Iko vanhu vari kumusha kwedu 70% ya vanhu. Kusina on access kumari dzodzo. Murenga muchida kuti zvitwe sei. Ndaida kuti vanhu vanotaura chadress nyaya iyoyo kuti mai vangu vari kuchinamboya. Vari kudotito vanotiambira vachitengesa kuri kurama kwavo vanobata zvitota vachitengesa vaniwana kuti mari yekuti vazonotenga fuga nezvimwe foreign currency.
Okay,
ndokuzondoda ndikataura nyaya yekuti kwatiri kuenda kuzoti hurumende yapindira yadi ukupatiwa kumucheto kunoenda because 3/4 zavanhu vari kumusha vana vanoda kuenda kuchikoro vana mai vanotengesa zviri vanotwa yafumo vachitengesa vanhu vari kuroorana vari kumuzeta vanhu va vanofanira kuchaja naroora neforeign currency chimbondiudzai kuti what kind of a country are we trying to make.
Regai
kuti inyaya yekuti ishuma zimbabwe inyaya vari mudiaspora.
Regai tipe vadare vedu tipe vadare vatinzwe kuti vanokupindurai sei vamatapo nyaya iyo. Hanzi zvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana, more than 50% of Zimbabwe local people Zimbabweans, they don't have access to foreign currency. Hanzi muda kuti vararame sei kana munyika muchinzi mubvumidzwe kushandiswa mari dzekunze. Vapindurei tinzwe mukoma Gavure vari parunare. Alo, vamatapo.
Mashoko amataura akanaka zvikuru ende tinoanzwisisa. Handifungi kuti pane mwana weZimbabwe ari kuti ngatishandisei foreign currency munyika medu. Hatisi kudaro kuti ngatishandise foreign currency. Tinorwira kuti vanhu vari kumusha nevanhu vese vari marginalized vange vachirarama pave nekurarama kunoita vanhu kwakanaka. Asi point yatiri kutaura ndeyekuti hurumende yedu haina chayagadzira. Ngaigadzire zvinhu zvinoita kuti chero ivowo mbuya vanoteya mariva avo vagone kurarama. Apa patabatwa kumeso kunzi tagadzira zvinhu ipo pasina chagadzirika. Saka tiri kuti isusu maona mombe yenyu imi iri kuita manyoka, motora tsono monosona panobuda nemanyoka paya, moti ndagadzira dambudziko. Ndiko kugadzira here ikoko? Hapana chagadzirwa apa nekuti dambudziko rakambobvisirwa Zimbabwe dola. Ndiro dambudziko richiripo nhasi rinotova wese. Saka chiripo nhasi ndechekuti varambidza vezvitoro kutengesa neforeign currency kana kuti nemulti currency. Kureva kuti vakutengesa nebond note yagara iripo. Atipoti isusu ngatisataura nyaya yekuti vaintroduce zimdola. Asi kuti bedzi chavaita ndechekuti vabvisa multi currency. Saka kubvisa kwavaita multi currency kucha affecta mbuya vari kumusha ivavo munguva pfupi pfupi yatiri kuenda. hatisi kuenda kure nekuti hapana solution yaitwa apa. Tati solution inogadzira zvinhu izvi ndeyekumutsa maindustry kuti vanhu vaseenze zvinhu zviende kutengeswa kunze. Tisahodha zvinhu kunze nekuti tugari kuti kana mbuya vacho iyoyo inobva kuSouth Africa.
Yes.
Haikurima musha munyika medu.
Thank you, Amatapa.
Vongu vanogona kuti vanoda kutenga havo nemari yemuZimbabwe, asi munhu anonohodha shuga iyoyo achaenda kunohodha kuSouth Africa neforeign currency.
Thank you, Regai.
Atitora kupi?
Regai titore muteereri waMatapa maita basa. Ndofunga mukoma Gavure Manzwa mhinduro yapiwa naMatapa, tinotenda zvikuru. Regai tinzwe kune mumwe muteereri. Hello.
Hello, Magali.
Ee, zita ndiani?
Madondo.
VaMadondo. Thank you so much kupinda muchirongo waMadondo. Pfungwa dzenyu ndo dziri kudiwa pano, tipewo tinzwe.
Ndinotenda. Ina ndivira ne zvekumirika izvi. Handi vari kutaura zve vanopota vachitaura zvevanotaura zve foreign direct investment. Vanouya vachiinvesta vachizotengesa nemabhondi. Saka imizi vakutovharira mainvestors panze because kana vanhu kana mabusinessmen akunzauya atengesa nemabhondi iwo vainvesta maforeign currency as balance.
Yes. Asi in a normal situation mukoma Madondo, handiti vese vanonoinvesta munyika dzevamwe vanotongonotengesa nemari inenge irimo munyika yemunyika imomo. Saka hapana chakaipa kuti vanouya nemabhizinesi avo muZimbabwe vatengese zvigadzirwa zvavo ne RTGS kana bond, nekuti ndo mari yemuZimbabwe iri kushanda.
Kuti bond racho so far ndofunga rinongowanikwa imomo muZimbabwe kana posapose nekumabhero kuchinji kwacho hariko. Iye zvino siri muno South Africa kana ndichida kuinda kwandinogona kuinda kubhenki ndowana US ndorowana iri kubhenki. Asi ndikaenda zvichida bond racho handiriwani.
Nokuti harisi kuwanikwa haro kuSouth Africa, asi kana wekuti muZimbabwe kana rikanga richikwanisa kutenga zvamuri kudai mino, kuti vanenge vakatongoti akaribata ngaapiwe shuga yaari kuda, pane pasina dambudziko nekuti riri kukwanisa kuwanisai zvamuri kuda. Asi nyaya yamataura henyu yekuti vekunze, nokuti vanenge vachitarisirawo kuzoti mari dzavo vanga vachidziburisa pano nepapo, ndofunga pangatozongoita dambudziko kana Reserve Bank yacho isingazokwanisa kunge ichiti vawane maUS dollar. Plus nyaya taurwa navaMatapo yekuti vazhinji vemabhizimusi vanotenga zvigadzirwa kana zvavanogadzirisa zvigadzirwa zvavo kubva kunze, saka vanenge vachishandisa foreign currency iyo ichinetsa kuwana. Ndofunga ipapo munotsigirwa navaMatapo. Maita basa mukoma Madondo. Thank you so much. Chris, that's one of our callers, Mr. Madondo, who says he disagrees with what is happening. And he says the government talks of foreign direct investment. How can that lure foreign investors if they cannot access their US dollars, or if they don't have the capacity to bring in raw material because there is no foreign currency? I think it's name Terry. Hello? Takasimba Zidandiani? Nhare yenyu iri kunetsa kunzwa. Muri kupi?
Iri kuBotswana.
Muri kuBotswana, ya izvezvi zvinenge yamboti o matizita ndiani?
Ndati muri kutaura naHilary Gamba.
Foni yenyu yanga isinganzwike mukoma, saka ndiri kuti mudzokorere kuti vateereri vanzwe kuti ndiani ari parunhare, iGamba ripi riri parunhare.
Aiwa, tinotenda nekuve muchirongwa. Inini chete chichemo changu ndaingoti iyo government yakangokata kushandisa maforeign country, asi dzadziri mari dzanga dzichingoshandisiwa without warning. But dai vanhu vakaziva vakagara vakagadzirira kuti mari ichamiswa, panongoti ngomuka chingoti mari haichatoshandi zvachese, pasina munhu ambogadzirira kuishandisa angainayo.
Ndofungu
chete mashoko iwayo.
Ndofunga vane zvikonzero zvakaita kuti vangomuka vachi zivisa vanhu, pamwe vanotya kuti maifanoviga mari.
Asi zvatokonfizana zhinji ane mari dzavo kuti vanodzivisa ipi pari zvino.
I know. Thank you so much, mukoma Hilary.
Aiwa, tatenda.
Okay, that's mukoma Hilary from Botswana. He says people should have been given warnings or ample time to adjust to this new statutory instrument. Maybe it was a way of avoiding people hoarding or money laundering. Yeah. It was Gakuna Muzare Lamini.
Yes, Jonga, before we go to Lamini, let me read a couple of messages from our Facebook page. Silo Tabani Love, Otiena Gandhi, I think it's a good move, as long as they will protect the currency and stop printing it because of its ghost workers. U Vivian Love, Otiena Mina Mbona Kulobukebengu, cause nga upete currency from other countries, bazo kunchinche lange price yabo, abayifunayo, cause uyabe ungasela choice, kumele usebenzise imali yabo kona eZimbabwe. Slow Clemens Mzola, Clemens Galobanga Luto, siyakubingelela ke Clemens, Silo Kumblani njalo, Kumblani Nubuti, lichona njani, sicela libe lisazisa ngomdlalo wenguqu. Hayi, uyaqhubekela phambili umdlalo we Uganda leZimbabwe, lokho zinguchiki lobhanqa, one ka one. Yes, sir. Jonga, I understand we have another caller.
Mtereri, Hanzi ni mwe mterera, nyura pa Facebook page, yeshona ye viewe. Hanzi, tirukuona bora, saka dufunga paita
clash.
Yeah, kuti tirukuona kuti vatere tingeti na opano. Iyo varuda kumbono dongorera na vayu. Wa ndizu zizu wa rakakosha, because chikwata chenyika, chirikutamba, iye jine shibuotu kwa shiri, one kwa one, Zimbabwe one, Uganda Cranes one. Tunemwe mparunare, alo?
Jonga magapi.
Dagasimba magasimba ndiya nawo.
Ndiya makoni pa South Africa.
Va makoni pa South Africa, pfungwa dzei ndo dzatatomirira izvozvi.
Right, right. Ndoda kutanga nekubvunza mukomo wambofona achiti mbuya wangu anotea mariva what. Ndoda kuvunza kuti vanga mbuya ava vaimbenge vachirama vari kupi ko kubva 2009 kusvika 2000 pese baba chishanda US apa vaimboriramira vari kupi mbuya nekuti USA dora kachishanda. Right. Nawe iri kuitika ndeyekuti hey chimuti chedu chehupresident chakatorwa nedofo riri kutoita try and error kutoti ndizvo here. Ipapa vakatoteo kuti tumari tunotumirwa nevanhu variku diaspora vese ndotwa vatoteya ipapa. Kune munhu wese ari kudiaspora ari kutumira mari kuZimbabwe. Kana mukaramba muchitumira nezvichiinda kumabhengi kana vane mabhengi avo, izuva rimwe chete raanongozima obva ototora mari iyoyo, otoichinja osara zvake oisirwa mapepa. Zvavatoita izvi hapana zvavatombotiitira kana one ende kutounza inonzi nhamo pfumbu chayo chayo. Dei vagona kurangarira kuti chakamboita kuti USA rivepo chii. Hazvisati zvagadziriswa zvakaita kuti iyo USA yacho havasiwo vakaita kuti rivepo but vaku zvakaoma mukoma Jonga ende tiri pamahwani this time tiri pamahwani asingaiti. Nekuti ane chimuti chacho. Hei, kana kuti nditi dhanda yedere kana kuti chii.
Mukoma makone hatinyanyo kurudzira kuti munge muchishandisa mashoko akadaro kungotaura chete maonero enyu asi mashoko anenge anozonyombayo atakubvumidze hedu pastudio 7 asi tinotenda zvikuru nekuti mataura asi rimwe dambudziko nderekuti manje mukoma Gavure vataura nyaya yekuti vanhu vari kumaruzevha uko vachararama sei hatichagona kuvabata zvakare kuti tinzwe mhinduro yavo asi ndinoimba kuti ivazvinzwa zvamabvunza tichanzwawo mukati imo kana pane vamwe vatereri vanogona kunge vachikupindurai. He is saying that how were people surviving between 2009 and 2019, which is now when this statutory instrument was gazetted. He was responding to Mr. Gavure, who had said that more than 60% of local people do not have access to foreign currency, so people should not cry for foreign currency. Chris.
Yabo, Jonga.
Oh, yeah. There's anzitini mumtereri futhi Chris.
Yes, lo mnyu mlaleli sizathi ke sesibuya ku mama Isabel Dlamini osecingweni kodwa ke kathesi silomlaleli. Hello.
Hello.
Yeah, ndiya now.
Ndavadope ri kukaroi.
Vadope kukaroi, kwakaruru.
Kukaroi kuZimbabwe.
Ehe.
atarwadziwa zvikuru nezvekuita hurumende iyi ine udzvanyiriri hwakanyanya iye zvitakarima fodya mari yedu vakashandisa tiri kukanga tiri kunhonga sosve nemuromo tiri kutambura zvokuti tiritoshaya tingabatsirike sei hurumende iyi ngaibve pachigaro haikwanisi kutungamirira nyika zvachose yatadza
imi semurimi wefodya makarwadziwa papi nekuti tiri kuona kuti mutemo uyu wakauya nezuro mamatorima nekutengesa fodya yenyu kare
takarima tikatengesa fodya yedu tinoita seo tichawana mari inotenga tikaisirwa maRTGS RTGS yacho tikaenda nayo kushopu haisi kutenga iri kutsvadwa mutero yakawandisa uyezve mari yekutiitewo business nayo isisi mazimbabweni tisi tiwane cheuviri pairi hatina ndeyekutenga mabhisiketi nekutenga maswitsi sete mhuri dzedu dzichitambura hatina kana chatiri kusiyira vana vedu vana vedu havana kana nhaka vachasara nayo kunze kwaiyo hurumende yevamunangagwa ndo vari kupfuma nemhuri yavo zvikutiwadza
pakaoma pakaoma
tichikumbirawo kuti pamatoks ari kunzi aitwa aya vataure vachamisa United Nations ngaitorewo matanho tanzwa vanhu vari kupera muzvipatara hakuna mishonga
yes
hakuna kana chigushuga yachatengeka yari kuita $26
for 2 kg
pa2 kg chindiudzai nhasi uno pavari kuti ivo vari kugadzira mari yavari kugadzira vachaibhondesa ichawana simba papi ivo hapana chavari kugadzira chavari kutengesa kune dzimwe nyika asi vari kutiwana kugadzira mari mari iyo inozoshanda sei iri mari yemunolokawo chete isingaodze kunze kwenyika isiri kudya zvinhu zvinobva kunana South Africa Zambia Malawi zvinhu zvatiri kudya muzimbabwe ndezvekunze kwenyika iyoyo mari yavari kudhinda inoshanda sei kana kuti izunda ravanwa kutiitira kuti tsota yekumazimbabwe
thank you so much vadope maita basi
tanzwa nehurumende yechimbavha itakuvara
aiwa regai tipe vamwe mukana
zvakanaka maita basa
thank you Chris that's Mr. Dope from Karoi is a bitter man he says he's a tobacco farmer he sold his tobacco crop but was paid in bond notes and the bond notes they buy nothing and then remember when the bond notes were introduced I think if I recall Reserve Bank Governor Dr. Mangujka said it was going to pay farmers, especially tobacco farmers, incentives.
Yes.
It was meant to be for incentives. And now it's being used to pay for that crop.
But I thought I saw somewhere on the statutory instrument where they say that tobacco farmers will be paid in U.S. dollars.
That's what they have been promised. Even last year, they were promised that they were going to get paid in foreign currency. Okay. You can bring in Mrs. Lamine.
Yeah, Matt Lamine. Hello, Mr. Dlamini. Yeah, ukhona. Hello, Mr. Dlamini.
Yebo, ngikhona le ngizwa ngikhona.
Yeah, senguzo.
Yeah.
Yeah, uyabezwa abanye bethu abalaleli bakhuluma lapha ngomumo lokunye kunjalo. Wena uthini ngakho nxa usizwa abantu bekhuluma ngakho lo?
Akunzima shiwa, kunzima. Kunzima njengwana lo laba abalimayo abalimi bayakhala uthi izinto zabo bazozithengisa njani akunzima kunzima
ye manje wena ugcine nini ukuye ekhaya
usulesikhatshana
ubona ungani ungathola kathesi imali yokuhamba ungahamba yini ekhaya ngomumo lokho
hayi hayi bengilesikhathi ngahambi ngingayo ekhaya owakathesi hayi hayi kwangcono uncwayinge ndihlale for another 2 years or more uthi ngoba njana kuthiwa emadolobheni amagetsi kuyahlala 19 hours ungela magetsi nasakujayelanga loku sesijayele e-UK nga into zakhona kungangikhathazi ukubona abantu behlupheka so ukuthi ngithathe imali ngithenge indiza ngigibele kungangcono ndithumezele izihlobo zami ngizabe ngibabona khonapho ngikhulekele ukuthi izinto zizotshintsha zizoguquka ziguquke masinya
Hayi bezwakala. Hayi sibongile labo abalandela inguqu lokho zinguchiki lobhanqa 1-1 Uganda 1 Zimbabwe 1.
Jonga. Yeah, tisati enda kuna va Albert Matapo, Ramaya nyimuri parunare va Matapo tine mumwe muteereri. Hello. Hello. Yes, ndiye now.
Ndi Joel ari pagokwe.
Mukoma Joel pagokwe.
Ini ndandine muono kuti bodi kudiri ndirichishanda zviri nani be hurumende iriyo iri kuhodha zvinhu kunze kwenyika yoisa mahurusero then vanhu vohodha mahurusero vachitengesa around the country otherwise zvingadai zvitobatsira dhani kuti munhu ate mari yekutsvaka kuti aende kunohodha kunze kwenyika ivo vachiramidza kuti shande munyika ndo maonero angu iwayo.
Okay, government, you are the sole supplier of goods from outside the country, then business people are chitora from the government.
Every day, you can go to the rate. If you think was retired at $4, not $3 or $5. Saka, Omera Moon, and in that Shanka Bond, that's not you.
Regai tinzwe kuna vamatapo. Thank you so much, Mukoma Joe. Teerai tinzwe kuti vamatapo vanoti ine mubvunzo wenyu. Vamatapo, that's our caller, Mukoma Joe from Gokwe, who says for the bond to be effective, it should be the government bringing in goods from outside the country. Then vemazvitoro nema retailers, they buy from the government for resale in the country. Aminoti munoti.
Yes, ndavanzwa hangu vachisanangura. Zvavataura zvine musoro kuti dai kuti hurumende ndiyo inohodha yozo vanhu vozotenga kuhurumende asi hazvisi practical. Pakutaura, it is possible just to say it, but government cannot do that because that's not government's function. Let me just go back a little bit kune zvamambo wekutaura. Zvaitwa nehurumende izvi zvekuti inoita reintroduce zim dollar yobvisa multi current system zviri normal ndo zvinoitika nyika dzese dzepasi rese ndoma that's how these countries operate. True, I agree with you. Zviripo nderekuti nyika yedu mamiriro ayakaita ndekuti haisi kuoperata zviri normal. Dai kuri kunzi tanga tichioperata zvinongoita dzimwe nyika vana South Africa vana Botswana kuti tinoproducawo zvatinoproducea tichitengesawo tine balance of payment yedu iri nani then zvanga zvisina dambudziko zvavaita izvozvo zviri normal. We agree kuti zvavaiita zviri normal asi pane dambudziko chete ndipapo dambudziko life can still go on but rinozongova dambudziko pakuti zvine kuda kweaction yavaita iyoyo vaita kuti vanhu vareact vanhu vanobva vakwidza mapurize ezvinhu nekuti vaakuvhunduka kuti okay saka tichawana kupi forex ikunohodha zvinhuzve
ndikubatei vamatapo rambanyi muri parunhare titore muteereri Christine muteereri.
Yes, lo mlaleli siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, sikhuluma lobani?
Kuluma lo Morris Makombisa Moyo.
Morris Makombisa Moyo. Siyakwamukela kuhlela.
Yebo baba.
Ye, ungasiphi imbono yakho ngodaba lwe?
Ukuqalathele ke sike ngubona kakhulu. Uhulumende wakithi uyehlulekile. Kazame ukunika abanye ngobe yena ngokwakhe akalanto abangayenza. Ngoba ukutshintsha khonoku lapha sebesifisela ku-2008 ngobe imali zethu zadliwa zaloba ngenxa yakhona lokhu ukutshintshatshintsha izimali besicela ukuthi uhulumende eke nike omunye umuntu ozaba ne-vision umbono ongcono kulalo olabo.
Manje-ke uzaphiwa
ngathi sebehlulekile sibizano kayibeke phansi mthwalo kunzima kiyo.
kodwa sivela kukhetho phela uzaphiwa njani omunye ithuba lo bona abantu sebapha omunye ithuba
akaphiwa ngabantu batyontsha amavoti abawinanga badliwa ngusamisa
hayi kezwakala hayi sibongile kakhulu mnumzana
sibongile baba
okay libe lobusuku obuhle
mina ngisetholotsho
oh usetholotsho
yeah
yes ke seze ukuthi etholotsho vele i bese kusebenza i bond belingasayamukelwa
vele khona apha sike zihlolo eziningi ezingasabemukeli izini yena ugakulena lo ohlale ekhuluma kwistudio seven kalifuni yena ibhodi
esitolo sakhe
esitolo sakhe
manje njengoba umthetho susithi licala likwenza njani
asikwazi kuye yathi wena ngoyizani
ye ayezinye ke izitolo ezingasobezani
we don't have capital to do no
zonke nazo sezinjalo bese abasemukeni amabhondi wona bese befuna amarandi
hayi okay hayi sibongile kakhulu ube lobusuku obuhle
yebo baba
yeah jonga you know I asked the caller here I've been talking to some people in Cholocho and they say that they last used the bond note last year.
Okay, so, all along so they're using rand
okay. And US dollars. Mm-hmm. But now I'm asking him what happens because it's now illegal. He says it's still going on.
Oh,
mm-hmm.
Yeah. So I think we need to hear from all parts of the country. Yesterday we heard from Mashingo that most retailers, it was business as usual.
Mm-hmm.
Yes.
Yeah, we'll do that. We are going to our guest again, Jonga. Mm-hmm. Who is the next?
Tombonzwa vamatapo ndofunga nerurimirwa amai kuti inyaya ombe imwe yanga ichichemwa nevamwe vari mudiaspora. Inyaya kuti vanenge vaine midziyo yavo kuZimbabwe, vane dzimba, vane mabusiness nezvimwe zvakadaro. Vakunzi vanga vachi rendesa kana kutengesa ne mari yemunyika. Pane tarisiro here kuti vanhu ivo vanogona kuzobuditsa mari dzavo vachidziendesa kunyika dzavanenge vagere vemabhizimusa?
Nyaya yamataura iyoyo yakanaka zvikuru. Dai kuri kuti zvinhu zvese zvanga zvichioperata normally sezvazvinofanira kunge zvichiita. Zvaifanira kunge zvichikwanisika kudaro. Kunyangode ukatengesa neZimbabwe dollar yako unongopinda mubhengi ungochinja nyore nyore nereti iri pasi rese kana kuti unotora mari yako nyango ukaenda nayo kuSouth Africa waigona kunochinja asi pari zvino nekuda kwekuti dambudziko redu hatina kurigadzira kubva parinofanira kugadzirwa saka hazvisi goni kuzova possible. Saka vanhu vari kunze kwenyika vane zvinhu zvavo zvakadaro vakange vatengesa vanosangana nedambudziko guru rekuti mari yachona vagone kuzoiwana. Saka ndinoona kuti chokwadi vanhu ivavo vari kuchema kuti tine mabhizinesi edu tiri kutengesa zvinhu zvedu kuZimbabwe tetida mari yachona kunze kwenyika havazogoni kuiwana kwakutoitsvaga zvisiri zvichaizvo chaizvo zviri panzira iri pamutemo zvino ukaira watsvaga nenzira dzakadaro mari iyo unozoiwana yahafu kana kuti yakota kana kuti isisiri pawangochifana kuiwana iri. Saka iroro chokwadi idambudziko guru nekuti zvinhu zvemunyika medu hazvisi kufamba nenzira yazvaifanira kunge zvichifamba nayo. Chinongodiwa chete ndechekuti ngatigadzirise pane sosi yedambudziko panotangira dambudziko tikapagadzira ipapo zvese zvimwe zvese zvinobva zvanaka.
Thank you so much vamatapuramba yenyu muri parunare. Chris Mutambo pakati pe Zimbabwe Warriors na Uganda Cranes wasvika kumagumo wapera uri mangange 1-1. Mamirira zvakaita zvakureva kuti Uganda inenge ine mapoints mana, Zimbabwe ine point imwe chete makwikwaya. Zimbabwe yamirira kutarisana ne Congo mutambo wacho DRC ndova vachazenge vachitamba nawo munext game rao. Ndofunga ndo mutambo umwe chete wasara. Hatizoziva kuti kana Zimbabwe kuti ikakunda Congo kuti inenge ichizokwalifa here mumakwikwi aya nekuti zvakudependa kuti mutambo pakati pe Egypt ne Uganda unenge waperawo zvakadi kuti pange vachikwalifya teita kuzonzwa nyanzvi dzemitambo vakaita sana Zulu ava na Blessing ndo vanenge vakuziva kuti permutations dzinobuda
sei. Yes, yes, ye avalalele avakati vilandela inguqu isiphelile ibhola seliphelile phelezi nguthiki lobhanqa 1-1 kodwa ke ngemklomelo iUganda yona isile 4 iZimbabwe 1 okutsho ukuthi iZimbabwe isiza khangela ukubana isizadlala le DRC. Ye isikhathi sesidliwe ke umangwe lathi sesisele nje lemzuzwana emlutshwana. Ye singake hlukani ke nkosazana Dlamini ungasipha nje elakho elokucina wazisa loZulu usicebisa loZulu ekhaya ukuthi ye ngesikhathi lesi bengenza.
Kunzima ukuthi nje bathe ukuthi into engayisho ukuthi siyabathandazela lathi sizazama ukuthi sibe sibaphosela konke sikudobhayo. Uthuma umo wakhona enzima ngoba ngapha thine impilo ilula nxa ukhangela ngekhaya ukuthi ngama-abantu bekhaya abasekhaya yamaqhawe yamaqhawe engithi kithi lathi singaphandle so ngathi singaba lo mbono ukuthi ngensuku ezilandelayo sigcine lathi sincedise ekhaya sincedise ilizwe
lakithi. Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlelo ube lobusuku obuhle.
Sami ngibongile.
Okay, bye-bye.
Tisataenda kuna vamatapo kuti nzwe mashoko awe kugumisira. Ikati mbona kuti vateereri vanyora paFacebook page yedu. Vari kuti hanze na mai kana ndimuzvare Hilda Nkomo. Hanze Anze, they must not use the scarf for footballers. Ndofunga wakuta anizwe mutambo wapera uyu uri mangange 1-1. Mapera yaita mutambo, Uganda yane 4 points ndo iri pamusoro petable. Koya Egypt ine 3 points. Koita mkoma Courtney Koti Mpemi. Anze maswera sei tadrawa ne Uganda. Udzaiwo coach asatambise musona next game aise mahach. Maonera opanya dzemutambo aya. Then Hilda Nkomo and so what is this caller talking about? The government is just abusing the nation totally. Ndo maone ravo. Tandwe gumbo kunzi mashua loku okwe mali. Then mumwe mtereri anzo urumende ya mbozama. Asi ziru kuratiza kuti ya kurirwa. Kwa kuchungo vuma kuti njugadzare mandimko maprospa maramba. Vama tapo takushuka umagumo yichirongwa chedu mashoko enye upensera.
Ya mashoko angu ekupedzisira ndinongoti kune vatereri chokwadi zvinhu zvakaoma kwatiri kuenda ndiko irima hakuna anoziva kuti tiri kuenda kupi dai kuri kuti hurumende yagona kuterera vanhu kuti igone kuuya nemameasures kwao isu hatisi kuti hurumende isagadzira isaita mameasures anochinjisa zvinhu asi kuti tiri kuti mameasures avari kuisa aya kana kuti mameasures avaisa aya haasiriwo haatombobatsiri dambudziko richaramba riripo saka tichazoona munguva inotevera kuti chii chimwe chavachagona kuita asi pari zvino chokwadi hurumende haina chayagona kuita haina kugadzirisa kwayaita nedhisi mutemo mutsva wavaisa iwoyo.
Thank you so much. Maita basa zvikuru va Matapo, Chris.
Yes, thank you so much, Mr. Albert Matapo, leader of the United Crusade for giving democracy in Sweden. That's an opposition party. We also heard from Isabel Judith Dlamini, the chairperson of the Bradford community in the United Kingdom. Thank you so much. And all our listeners, the name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni jonga kande miri. Tobata na mshirongwa zvinotevera morara zvakanaka.
Neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington.